Mangwanani akanaka vatereri tinosangana zvakare mangwanani anhasi uri musi wechina 12 Chivabvu 2022 makaterera kustudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa nestudio 7 iri muWashington DC. Makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ndini Tanonoka Wande ndiri muWashington DC ndichiti yezvinoi zviri muchirongwa chanhasi.
Nekuti munhu ari kupuwa chinhu chemahara kana akachitengesa $10 chine profit nekuti ndechemahara. Asi chikasubsidizwa chiri mushopu munowanikwa nemunhu wese hachitengeseke pamutukoto nepamusana pekuti chinenge chiri chipa ende hachigone kuti available.
Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti hurumende inofanirwa kurega kupa varimi zvikwanisiro pachena asi kuvaderedzera mutengo.
Kana kuti SADC itarise ripoti yayakapa kuhurumende pamwe chete nehurumende vachitarisawo kuti zvavakati izvi ndo zvinoda kugadziriswa ndezvipi uye hurumende yagadzirisa zvipi. Ndinovimba kuti ndo zvinhu zvavanga vachidhiskasa mumadiscussion hours zvomati pataurwa nyaya dzemaelectoral reforms.
Munyori wesangano reSADC vaElias Makhosi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmmerson Mnangagwa neZuro Muharare. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira mapato ose ezvematongerwo enyika kuseta zvemhirizhonga kuti ZEC iite basa rayo zvakanaka. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi ichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Kurukota ezvekurima enyika dziri mumubatanidzwa weSouthern African Development Community kana kuti SADC achaita musangano mangwana chishanu muguta reLilongwe muMalawi. Chinangwa chemusangano uyu ndechekukurukura pamusoro pemamiriro akaita gohwo munyika dzeSADC iro rinonzi rakadzika zvakanyanya nekuda kwekuchinja kwemamiriro ekunze. Matambudziko anokonzerwa nemafashanu emvura, madutu mpengo uye kuchinja kwekupisa nekutonhora kwepasi rese kwasiya nyika 16 dzemudunhu reSADC dzichinetseka kurima zvinokwana vanhu vose nezvipfuwo. Zimbabwe inoda mamirioni maviri ematani echibage asi haikwanisi kukuwa zvinokwanira vanhu gore rega rega. Tabata nyanzvi mune zvekudya uye vaimbova mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga tikatanga nekuvabvunza kuti sei Zimbabwe ichitadza kukohwa zvinokwanira vanhu vose munyika gore rega rega.
Nyaya yamataura yechipiri vaHwande ine chekuita nenyaya yekuti sei isusu senyika tiri kutadza kuprodusa zvinotikwanira. Mubvunzo mwinduro iripo iri very straightforward ndeyekuti the environment yatiinayo, the economic environment yedu haisi kupa aya anonzi muchirungu maincentive ekuti varimi vaproduce. Ndinokupai semuenzaniso, deno vakanga tikatarisa zvakaitika pacommand 1 year pakaitwa command. Despite kuti yakanga iine maloopholes anotaurwa aya, asi mukaona gore iroro Zimbabwe yakaita chibage chinokwana chikafashukira zvekuti kana kutengesera dzimwe nyika taikwanisa kutengesera dzimwe nyika nekuti chibage chakaproduswa nehuwandu. Tikaita framework yakadaro yekuti mafarmers anopuwa incentive yekuti akwanise kuenda kunorima, zvinoita kuti wanhu vadzokere kunorima. Farming is a business. If it is a business that is not profitable, vanhu havakwanise kuenda into farming. Asi mukatarisa kare pairumwa nevarungu vaya paya, mafarmers were the richest people in this country.
Reverend Matonga, panguva yamuri kureva iyi chaikonzera kuti varimi vave vapfumi munyika chii?
Pamusana pekuti zvavairima zvaiburitsa punduso. Saka tinotarisira kuti hurumende iite kuti kurima kubuditse punduso. vanhu prize dzirikuiswa nana GMB hadziite kuti vanhu vapunduke. Saka vanhu vanotengesa diesel, vanhu vanotengesa fertilizer. Nekuti kutengesa diesel ne fertilizer ndokuri profitable. People are in this for a profit. Saka hurumende inofanira ku create environment inoita kuti kurima kuve profitable ndochekutanga. Saka hazvinei nekuti murungu, hazvinei nekuti munhu mutema farmer uyu. It has to be profitable. Zvikaita profitable, vanhu vanorima ende vanhu vanoproducer. Mazimbabweans can work. Tichine chivimbo chekuti vakagadzirirwa environment yakanaka, vanorima zvakanaka.
Asi Reverend Matonga, inga hurumende inoedzawo kubatsira varimi nekuvapambesa fertilizer nezvimwe zvikwanisiro pachena. Hakusi kubatsira varimi heroku.
Zvinoenderana neizvozvo, isu tinofunga kuti zvinhu zvemahara ngazviitwe zvishoma. Instead hurumende ngaiite subsidize mumashops munotengeswa zvinhu zvinodiwa nevarimi. Zvinhu zvova affordable nekuti zvine subsidy inenge yaiswa negovernment. Mari iri kupuhwa vanhu zvinhu mahara yoendeswa kunosubsidize. Munhu ozvitengera. Munhu akatenga haatengese nekuti anenge atenga ega. Ende wokutengesera hapo nepamusana pekuti zvakachipa kwazviri kutengeswa. Saka tinoda kuti tiuraye incentive yekuti vanhu vatenge. Nekuti munhu ari kupuhwa chinhu chemahara kana akachitengesa $10 chine profit nekuti ndechemahara. Asi chikasubsidizwa chiri mushopu munowanikwa nemunhu wese, hachitengeseke pamutukoto nepamusana pekuti chinenge chiri chipa ende hachigone kuti available. Saka ini I would advocate kuti zviri nani kuisa masubsidies pane kupa vanhu for free. Tinofunga kuti izvozvo izvo zvinoita kuti murimi akwanise kurima zviri profitable. Zvichiitawo zvekare kuti hurumende inokwanisa kurerukirwa mari yairi kungopa vanhu mahara iyi inoenda kumasectors ari profitable. Zvinhu zvichinofamba zvichibuda zvakanaka. Ndofunga kuti tikasota our framework that way tinoburitsa zvinhu zvakanaka.
Avo vange vari nyanzvi mune zvekudya uye vaimbova mukuru weChristian Care Reverend Forbes Matonga vari parunare neStudio 7. Munyori wesangano reSADC vaElias Mahosi vakasangana nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro Muharare vemasangano anorwira kodzero dzevanhu vachiti dai Zimbabwe yagadzirisa mitemo inoita kuti sarudzo dzifambe zvakanaka gore rinouya. Hazvina kujekeswa kuti vaMahosi vataura nezvenhau idzi here navamunangagwa, asi vaMahosi vakaudza vatori venhau neZuro kuti vari kusangana nevatungamiri vehurumende dzakasiyana-siyana nechinangwa chekuti nyika dziri muSADC dzive nekudyidyana nekubatana kwakanaka. Hatina kukwanisa kubata mutauriri wemutungamiri wenyika vaGeorge Charamba sezvo nharembozha yavo yange isingadavirwi. Asi Evans Zininga, abata mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Ellen Kandororo Dingani kuti tunze maonero avo.
Masuta henyu nekuti pamukana. Saka nyaya yemareforms iri kutangira pakuti muna 2018 Zimbabwe yakakoka tingangoti hurumende yedu yakakoka atinonzi maelection observer missions achibva kune dzimwe nyika dzakati wandei dzakaita sevana America, vana European Union, SADC African Union, kune imwe inonzi SADC Parliamentary Forum, kune imwe inonzi Electoral Commissions Forum, kune imwe inonzi Electoral Institute for Sustainable Democracy in Africa, ASA dzakawanda dzakakokwa maanonzi maobserver missions yekuti vauye kuzoonawo maelections edu. If you kana muchiri kurangarira president vaiitaura nyaya yekuti maelections edu achange ari free and fair. Maziwayo vakataura zvikuru kubva muna 2017 2018 vachitaura kuti maelections edu achaitwa mujekerere. Saka vanhu vanoda kuongorora kana kuona uyai vachibva vauya munyika. Saka vanhu ivavo kana kuti maorganizations iwayo paakaobserva maelections, pavakaona nekuongorora maelections edu, vakaita mareports avo, vakaita marecommendations.
chimwe chezvavataura nezvazvo kufambiswa kwesarudzo. Muri kuona here dziri kufambiswa nenzira yakanaka?
Tinofarira zvikuru kuti vauya pasine mukana. Ndatende tichine gore nemwedzi maudzi asati saita maelections edu.
Tichapa
mukana wekuti hurumende yedu itarise, kana kuti SADC itarise ripoti yayakapa kuhurumende pamwe chete nehurumende yedu, vachitarisawo kuti zvavakati izvi ndo zvinoda kugadziriswa ndezvipi uye hurumende yagadzirisa zvipi. Ndinovimba kwendozvino zvavanga vachidiscasa mumadiscussion avo, sezvo mati pataurwa nyaya dzemaelectoral reforms.
Zviripo here zvamunoonawo sekuti izvi zvagadziriswa panguva ino takatarisana nesarudzo dziri kuuya idzodzi?
Muna 2018 into 2019 isu seZimbabwe Election Support Network taka tora marecommendations andataura nezvavo aya emaobserver mission ose, tikamaisa mugwaro rine chete kuti tione kuti ambori mangani vari kumbotii. Ndobva tamaisa pamwe chete tikaburitsa iwo anoita 223 marecommendations. Tikazoti aiwa mamwe achona akada kufanana, mamwe acho tinogona kumacollapsa tichimaita mamwe chete, kana ari matatu oita 1, kana ari maviri oti akafanana. SADC, African Union, European Union, America, vanga vakakokwa kubva South East Africa. Ndobva tamakwenenzvera kuti timaite like summarize, tikabuda ne 115 marecommendations. Saka ndingangoti marecommendations kana maelectoral reforms anofanira kuimplementwa atakaona kuti ndiwo akataurwa nemaobserver missions e 115. Pa 115 ipapo tiri kuona kuti pachine chinhano, pachine basa, hapana zvakati wandei zvati zvaimplementwa, asi pane zvimwe zvaimplementwa. Zvinopa semuenzaniso, takange tisina yatinoti youth quota. Pane youth quota yakaiswa nebumbiro remutema amendment number 2.
Avo vange vari mukuru wezvirongwa musangano reZimbabwe Election Support Network, amai Elden Kandororo Dingani, vari parunhare kuHarare naEvans Zininga weStudio 7. Zvichakadero, mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vaudza Studio 7 kuti vanokurudzira mapato ose ezvematongero enyika kuti asaita zvemhirizhonga pasarudzo, nekuti zvinokonzera kuti ZEC itadze kuita basa rayo zvakanaka.
Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira vemapato kuti aiwa mhirizhonga hatidi kana tiri munguva dzesarudzo, nokuti zvinovhiringa basa redu isu tinenge tichiita. Ingava mhirizhonga pakati pakati pavo iwa mukati memapati kana kumapato akasiyana kana kuruzhinji zvaro, nokuti zvinovhiringa basa redu atichiita isu secommission. Saka tinoti aiwa ngatiitei sarudzo dzedu murunyararo isu, uye isusu ngatizivewo zvemitemo yedu nokutevedzera mitemo yedu kuti pasaita munhu anogona kuzokaruka oita zvinhu zvisiri pamutemo. Zvezvekare ngatiregewo vanenge vachifanira kuita nyaya dzekumaintaina law and order vaite basa ravo.
Ko vamangwana, vatori venhau vanosungirwa izve vari pabasa sezvakaitika kuchitunguza nemusi wesarudzo dzemusi wemugovera?
Panyaya yematauro yemajournalist hatingazivisa ndiyo kuti hatizonyatsohwisisa nyaya yekuchitungidza kuti yakamira sei, nokuti takamira ripoti ichabva kumapurisa inotaura kuti zvava zvine chokuita here nesarudzo dzedu kana zvanga zvisina, nokuti tofunga mukaona pamasocial media kunotaurwa kuti dzimwe nguva vanga vachiita madhokumendari, dzimwe nguva vanga vachiita chii. Asi isu seZimbabwe Electoral Commission tinoziva kuti umwe noumwe anofanira kunge achikavha maelections edu sejournalist anofanira kuakreditwa ndokuti akwanise kupinda mupolling station edu, chero kava minista, chero kava member of parliament. Kana usina accreditation yeby election haukwanisi kupinda mukati memapolling areas edu, kana uyu usingi pachako usinganyoresi kuvhota.
SADC, munoti kune veruzhinji pamusoro penyaya iyi vamangwana?
Nokurudzira ruzhinji kana takatarisana nemaby elections, election inodana vanhu kuti uyai muzoakreditiwa. Vanhu ngavaendeko kwavanoakreditiwa kuti kana nguva yakwana vakwanise kupinda zvisina dambudziko mukati menzvimbo idzi. Saka zvinhu zvizhinji tinofisira kuti aiwa vezita rapi vachazotibetsera kuti zvakafamba sei, uye nyaya chadzo ndedzei. Isu secommission hatinyatsonzwisisa kuti nyaya dzemajournalist tingapindapapi kuda zvakaitika munzvimbo yakanga ine sarudzo. Asi hatizozivi, nokuti tinoona pamasocial media vachiti tanga tichiita documentary, tanga tichiita zvakati, hatifungi kuti zvine chokuita nenyaya dzesarudzo. Asi kana zvinadzo takamira kuzunzwa ripoti.
Mutauriri weZimbabwe Electoral Commission vaJasper Mangwana vari parunhare kuHarare neStudio 7. Tombotarisa zviri mumapepanhau anhasi. News Day rinoti kurwirana zvigaro zvemubazi remadzimai ezanupf Women's League kwatanga mberi kwesarudzo dzichaitwa mwedzi unouya wachikumi. Zanupf inoti vanoda kukwikwidza vanofanirwa kuendesa kubato iri magwaro anotaura nezvavo kana kuti curriculum vitae musi wa15 Chivabvu usati wapfuura. Congress ye ZANU-PF Women's League ichaitwa muHarare svondo ra 23 Chivabvu kusvika musi wa 26 Chivabvu apo pachasarudzwa vabati vezvigaro mubazi iri. Newsday makare vana mukoti vekumatebeleland North vanoti havasati vabhadharwa mari dzavo dzekushanda muchirongwa chekubaya vanhu nhomba vachiti pakatanga chirongwa ichi gore rapera vakavimbiswa madhora ekuamerica anoita zana nemakumi maviri asi havasati vapiwa mari yavo nazvino. Bepanhau reHerald rinoti hurumende yazivisa kuti madzishe ava kupiwa mari yekunze, medical aid, makuponi emafuta ekufambisa dzimotikari neairtime. Pamusoro pezvo motikari dzavo dzichagadziriswa nehurumende uye vachapiwa motikari itsva gore rechishanu roga roga. Yave nguva yenyu vateereri yekuzvitaurira mega zvamunofunga.
Ndono zvangu kutaura ndechekuti vavalence ava vari kunzi Namunangagwa uyo kana triple C yahwina haapinde mustate house. President Uhuru Chamisa haapinde mustate house nekuda kwekuti hanzi nyika inotongwa nezani, nyika takaiwina neropa. Zvaiva zvakare zvekuwina nyika neropa nekuti vakairwira chevo vana chimbwida chevo chevo vari kushaya kana sendi, havana kana mari dzavanopuwa kupera kwemwedzi. Tinoziva kuti chemberesu dzinohora mari bati kunyika yedu yeZimbabwe mari dzinongowanikwa nevo vari kumusoro chete. Chandinoziva ndechekuti soja nderenyika, mupurisa ndewenyika. Kana munhu watongera wadyiwa watodyiwa, regedza kuwanza mashoko. Ndoo mashoko angu andinosiyawo iwayo nokuti tatambura tiri kunoona naSouth Africa uko tiri kushanda muZimbabwe tichipiwa mari dzisingaiti dzinorwadza. Asi nekuda kwesituation yedu yekuZimbabwe hapana zvatingaita nekuti naivo mashoko andataura havari kuzvinzwa, vari kukateerero Studio 7 vari kundinzwawo.
Makadiko paStudio 7. Aiwe inini chinongondifadza ndechekuti hakuna shopu yeZANU-PF, hakuna shopu yeTriple C, hakuna shopu yeAlliance. Tese kana kuri kudhurirwa tongodhurirwa zvakafanana. Zvikoro vana vedu havasi kufunda zvakanaka. Vese kana kuri kufamba netsoka kubva mutauni macho tese kana pari papi panhamo dzese masalari masalari ari kutambirwa mashomaya tese tiripo chete tiri kungofanana. Dai zvanga zviri kunzi pane zveZANU-PF ari kugara zvakanaka, aiwa zvino ndopaunoona munhu achiramba akati tsikitsiki paZANU-PF. Unoti kukwana here? Hakusi kukwana ba. Vanhu vachiri kusapota ZANU-PF, vashoma ivavo vachiri kusapota, hamuna kukwana. Kwanai semari yebhazi, kwanai semari yebhazi, muregedze kushandiswa. Nemi vari kufamba vachirova vanhu, vachiuraya vanhu, imi mayuth imi nevamwe varume vakurwechidiki. Kwanai, hamusi kuzova zvamuri kuita. Ngozi dzichienda mudzimba menyu. Hadzimbofa dzakaenda kuna ana Munangagwa, hadzimbofa dzakaenda kuna ani? Vari kukutumai havatobatwi kana.
Unoziva G40 yatombova nevanhu vane njere zvokuti vaidoti kana vachirwizena kana vachitaura unotomboteerera kuti pari kutaura vatungamiriri. Izvizvi zvana Munangagwa nanachivenga izvi zvicharonga zviteerera kuti kuti musombodhiya vane vakadhakwa kana kuti chinyi. Unodzinga makombi woti kwai ava kuzvisupuko uchiisa migweje mabhazi kana reasoning capacity yacho yekuti kwai vanhu havachati mabhenga achafanira kukweretesa vanhu mari. Unotongoona kubva kuti izvati hatimuna kwatiekuinda netimu iri.
Makadiko makadiko muri Zimbabwe makadiko. Zita anonzi Simon ndipaMozambique apo. Ngaapinde zvake mukomana, ngaapinde vakomana. Vanhu vatambura muZimbabwe umu, tiri kuya kuvhota mu2023. Kana isu takutoshuwa fudzo kumamisha zvinhu zvakaita zvisinganaiko daiso. Mari hakuna. Ngaapinde yake mukomana aonse maUS dollar, ngaapinde yake mukomana. mari dzemunyika dzisi kushanda icho hadzina kana basa rese unoganidza kuhomwezi hombe but mari yacho haina vekutenga vakomana ngaapinde mukomana ngaapinde ngaapinde zvake mukomana
mangwana nikomatanonhoka wandemamuka sei tinoti makorokoto zvakaitika kuna purezidenti sechamisa kuti mwari dai aramba akadaro kuti semakwikwi anenge ari makwikwika hadiwa nevanhu hadiwa nevanhu anenge atishayashayiwo nguva iyoyo saka hadiwo jehovha ngamuropafadze chishuro chake chese chaanenge achida chizadzisikwe achayawo ashayiwo nguva iyoyo hatina zvetingazviiti musandire kuti kamunhu sarudu chako ukenani mapurisa ekuzimbabwe ngaari kutsinya vari kuita ndosaka vanhu vakuguma vatiza hurumende yezanupf mapurisa anoudzanyirwa kanyanya kurova madhiraivha ematekisi kurova vanhu kubheura vanhu vese utsinye ndokuti hazvidaro kuti vasiyiwe nevanhu iyo ngavaite zvinofadzawo ruzhinji rwezimbabwe notendaa
handina zvangu mashoko mazhinji andinoda kutaura nokutaura pamusoro pemukuru uyoyo vamunangarwa vamurangarwa zvazovaremere kumusoro setsvimbo danho ravakatora iri rekuti mabhengi asakweretesa iriri handioni sekuti idanho rinoshanda harishandi zvachose asi nyaya yandiri kuona pane mukuru uyu anenge ari kunyare kuti abudire pachena pambavha dzake dzaanoziva bozinora sekuti ane sikireti yaanaye iri kuitwa nembavha dzavo kumabhengi uku dziri kube mari dzichinyangarisa dzichishandidzana nedzimwe mbavha dzemumabhengi saka kuti vaadome kuti vana nhingi siyai basa ramunoita kavari kunyara ndosaka vaita sekuti vari kutsike mutemo kuti mabhengi asasakweretesa asi hazvina zvazvinotaura hazvina zvazvinobatsira kutourayise nyika kubve payanga iri kutoende kumawere ekupedzisira mukuru aremerwa uyu aremerwa mukuru uyu ndatenda hangu ndini baba maivise love more ndiri kutaura ndiri pano pasouth africa pajobek apo
idzo dzange dziri pfungwa dzevamwe vateereri dzisinei nestudio 7 isu hatina kwatakarerekera tumirai mazwi enyu pawhatsapp nhamba dzinoti 001202465 0318 muchitiudza zvamunofunga pane zviri kuitika muchikamu chino tinotarisa zviri kuitika muamerica mutungamiri weamerica vajoe biden vakaudza vanhu veamerica nezuro kuti vanonzwa kurwadza kwavari kuitwa pamusoro pekukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation vachiti kudzikisa mitengo yezvinhu ndiyo nyaya yavaisa mberi kwezvimwe zvose mitengo yezvinhu muamerica iri kuramba ichikwira zvikuru sei mafuta ekufambisa dzimotikari zvokudya zvekupfeka nezvimwe vanodzidzisa zvemabhizimisi muzvinafundo Elliot Masocha vanoti chinonetsa ndechekuti zvishoma zvingaitwa navabiden vari vega sezvo mitengo yezvinhu ichikwidzwa nehondo pakati peukraine nerussia uye nemamiriro akaita zvinhu muchina iyo yava nemalockdown mumaguta mazhinji pamusoro pedenda recovid-19 riri kupararira zvine mutsindo munyika iyi tabata muzvinafundo Masocha kuti vatiudze mamiriro ezvemabhizimisi muamerica
pari zvino nyaya dzoupfumi hweamerica hunenge huri kuratidza kuti huri kuoma zuva nezuva tichiona kuti peturo iri kukwira chaizvo kudarika zvayati yamboita kwamakore anokwana makumi mana amakore aripo isati yambokwira kudero saka kukwira kunobva kwaita peturo kudero kunobva kwaomesera vamabhizinesi zvinhu zvavanenge vachitengesa vanobvawo vaomeserawo vatengi vokwidza mitengo yose inenge ichiteverera peturo inenge ichiteverera dhiziri saka ndo mamiriro ari kuita zvinhu zviri kunyanya kuvhiringwa nehondo iri kuenderera mberi yoku Ukraine noku Russia.
Takambonza masundu mazhinji afura apa mutungamiri weAmerica vaJoe Biden vachiti vari kubudisa mabarrel million pazuva nezuva kwemwedzi mitanhatu kuti zvibatsire. Pane mutsauko wamboti waratidzika here?
Chava chiri chirongwa chazvanaka chaizvo. Nguva zvakadai zvinogona kuti betserei kwenguva shoma kana kuti kwenguva yakareba zvichienderana nokuti zvii zvinenge zvichiitika pasi rose zvimwe zvinogona kuvhiringa zvirongwa zvakaita saizvozvo. Nokuti kuburitsa kwavakataura mafuta iwayo kwavaiti vachaita vava vasirivo vega, vanenge vataura nedzimwe nyika dzavanodyidzana nadzo dzikava dzokueurope kuna anaindia kuti ngatiite maitiro wayo wokubudisa mafuta tiri tose, nokuti zvinhu zvinotengeswa munyika ipi neipi zvayo zvimwe zvacho kana zvitora zvisiri zvizhinji zvacho zvinenge zvichibva kunyika dzakasiyana siyana. Saka vanenge vachiitira kuti mafuta akaburitswa nenyika dzose iwayo anenge ari kubatura akachengeterwa nhamo yamangwana zvinoita kuti zvinhu zvine zvichitengwa kune imwe nyika zvinotengwa kune imwe nyika zvinge zvaakuuya kuno zvakachipa. Saka zvinhu zvakangobetsera kwekuva doko doko chete mavhiki mashoma shoma patakaona petrol nedizeri ichidzaka mutengo nokuona zveke zvino zvakwira futi. Saka chirongwa chiya chakabva chavhiringwa sokutaura kwandakaita kuti zvirongwa zvakadai zvakanaka asi hatazvipembedzeki kana tisati taona kubudira kwazvo kwenguva yakareba, nokuti paunozvipembedza ipapo unoona kuti chimwe chinhu zvimwe zviitiko zvinenge zvaitika neimwewo nzira yavanenge vaitarisira. Yavanenge vasingatarisiri vaitarisira kuti zvakune hondo kuRussia kusati kuchatengwa mafuta ikokoko anoenda pasi rose kana kuAmerica kana kuEurope, pamwe vachakwanisa kutaurirana neVenezuela iri padhuze kana kuti vachakwanisa kutaura neIrani yaka temedze nyika dzakatemerwa zvirango zveupfumi kuti zvikwanise kutsiva mafuta anenge achibva kuRussia. Zvirongwa izvozvo asa zvataurwa kuti zvasvika papi. Zvekare tinoona kuti kuChina zvekare taakufunga kuti COVID yaakupera, upfumi hweChina hwaakuvhiringwazve namalockdown iwo zvinenge zvichivhiringwawo kuAmerica nepasi rose.
Nezuro vaBiden vakataura pamusoro penyaya yokukwira kwemitengo yezvinhu kana kuti inflation. Pane zvavakataura zvamakabata chii chingabatsira kana kuti chingafadza vanhu?
Ino vakataura zvakati wandei zvingakwanisa kubetsera, asi kuti zvirongwa zvizhinji zvacho zvinozofadza vanhu kana zvichinge zvaitika, plus zvinozofadza vanhu kana vanhu vachinge vaona kuti zvashanda here. Nokuti zvakangofanana namafuta vakamboti vari kubudisa ari kubva kumaemergency kumatura avo iwayo, vanhu havangafari nokuti mashoko angotaurwa chete. Vanhu vanotozongofara vaona kuti zvirongwa izvi zvabudirira kana kuti hazvina kubudirira. Vakataurawo chimwe chirongwa chokuti nyaya dzeindaneti dzinge vamwe vanhu vachange vachiwana indaneti mahara, asi kuti hazviisi mari muhomwe dzavanhu izvozvo. Zvekare kungotaura kwavanenge vaita zvirongwa izvozvo hazvirevi kuti mangwana tinomuka zvinhu zvatonaka. Aiwa, vanhu vanenge vakamirira kuona zvichanaka pato, kunyanyanyanya nyaya yamafuta epetroi muAmerica muno nokukwira kwezvinhu kana ikasagadziriswa inyaya ingatonetsa. Zvekare tinoona kuti kana even pensheni dzavanhu chaidzo dzavanenge vachisevha, tinoona kuti mari dzacho dziri kudonha chaizvo kumastock market uko nenyaya yemafambisiro ari kuitwa upfumi hwepasi rose.
Kanda zvinhu zvikasakurumidza kugadzikana, chii chamunoona maererano nenyaya dzesarudzo dzichaitwa gore rino nesarudzo dzichaitwa muna 2024?
Ndinoona sokuti vaBiden vanogona kuomeserwa nepati yavo chaizvo kuti vakwanise kuhwina musarudzo dzimwe dzinoitika kunopera kwegore rino nedzichinoitika muna 2024. Asi zvekare hatizivi zvichange zvichiitika pakati apa tisati tasvika ikoko.
Avo vange vari muzvinafundo Elliot Masocha vari parunhare kuOhio nestudio 7. Sezvo nguva yedu yapera, tombotarisa zvange zviri munhau dzanhasi. Imwe nyanzvi mune zvechikafu inoti hurumende inofanirwa kurega kupa varimi zvikwanisiro pachena asi kuvaderedzera mutengo. Munyori wesangano reSADC vaElias Mahosi vakaita musangano nemutungamiri wenyika vaEmerson Mnangagwa neZuro Muharare. Zimbabwe Electoral Commission inokurudzira mapato ose ezvematongerwo enyika kusaita zvemhirizhonga kuti ZEC iite basa rayo zvakanaka. Tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Ivai nesu zvakare manheru anhasi apo tichikupai zvo dzimwe nhau. Ini ndini Tanono Kawande ndiri muWashington DC ndichiti moswera zvakanaka vatereri.